yamakadai kuti yanzeve nepanyero yenyu yeRadio Zimbabwe nguva dzasvika pana 6 o'clock.
Manero na uchiverengwa namata beji chauke mutungamiri wenyika Comrade Robert Mugabe vakurudzira makurukota matsva akagadzwa nesoro kuti vave vatungamiri vakanaka vakazvipira ushandira mhuri yeZimbabwe. Vachitaura kumakurukota matsva kusanganisira dzimwe nhengo dzehurumende mubatanidzwa kumabeko akaitirwa kumuzinda wemutungamiri.